Chitsauko 6. Kuguma kwazosvika pauri. Ezekieri 7, verse 3. Zvatichadzidza. Kuzadziswa kwemashoko aJehovha yeuprofita wematongero aizoitwa Jerusarema. Ndima 1 ne 2, mubvunzo A. Zvinhu zvipi zvisinganzwisisiki zvakaitwa naEzekieri? Mubvunzo B. Zvaakaita zvinorevei? Mashoko ekuti Ezekieri ari kuita zvinhu zvisinganzwisisiki anokurumidza kufamba pakati penhapwa dzechiJudha dziri kugara muBhabhironi. Akanga aita vhiki akavhiringidzika uye akangonyarara ari pakati penhapwa. Asi akazongosimuka ndokunozvivharira mumba make. Iye zvino, muprofita uyu anobuda panze vavakidzani vake vakatarisa shamisika. Osimudza chidhina. Ochiisa pamberi pake. Otemera pachiri mufananidzo. Apedza kudaro. Hapana chaanotaura. Uye anotanga kuvaka rusvingo. Vanhu vari kumuona achiita izvi, havanofanira kunge vawedzera. Vanogona kunge vaizvibvunza kuti, zvese izvi zvinorevei? Nekufamba kwenguva, nhapwa dzechiJudha dzaizonyatsonzwisisa kuti zvaiitwa naEzekieri izvi, zvaimirira kuratidza kwaizoita Jehovha Mwari hasha dzake. Aizodziratidza pachiitiko chipi? Chiitiko ichocho chaizosiya vaIsraeri vava papi? Vanamato vechokwadi vanodzidzei pachiri mazuva ano? Tora chidhina. Tora gorosi. Tora bakatwa rakapinza. Ndima 3 ne 4 mubvunzo A. Zvinhu zvipi zvitatu zvaizoitika pakuparadza kweJerusarema zvakainzanisirwa naEzekieri? Mubvunzo B. Ezekieri akainzanisira sei kukombwa kwaizoitwa Jerusarema? Munenge muna 613 BCE, Jehovha akaudza Ezekieri kuti ainzanisire zvinhu zvitatu zvaizoitika paizoparadzwa Jerusarema. Zvinhu zvacho ndeizvi: kukombwa kweguta, kutambura kwevagari varo, uye kuparadzwa kweguta nevanhu varo. Mashoko emuzasi anoti, Ezekieri anofanira kunge akainzanisira zviratidzo zvese izvi vanhu vakatarisa. Nei tichidaro? Nekuti zvimwe zvacho zvaakaita zvakadai sekubika chingwa nekutakura mukwende, zvinhu zvaakaudzwa naJehovha kuti aite vaIsraeri vakatarisa. Ezekieri 4, verse 12, ne 12, verse 7. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Ngatimboongororai zvinhu izvi zvitatu. Kukombwa kweJerusarema. Jehovha akaudza Ezekieri kuti, tora chidhina, uchiise pamberi pako. Temerera pachiri mufananidzo weguta, iro Jerusarema, rikombe. Ezekieri 4 verse 1 svika ku3 inoti, zvino iwe mwanakomana wemunhu, tora chidhina uchiise pamberi pako. Temerera pachiri mufananidzo weguta, iro Jerusarema, rikombe. Vaka rusvingo rwekurirwisa.
Riunganidzire murwi wekurikomba.
Dzika misasa yekurirwisa, uye ripoteredze nezvekugumurisa masvingo. Tora gango resimbi uriise pakati pako neguta racho kuti rwerusvingo rwesimbi. Ubve watarisa kwariri, uye richava guta rakakombwa. Unofanira kurikomba. Ichi chiratidzo kuimba yaIsraeri. Chidhina chaimirira guta reJerusarema. Uye Ezekieri pachake aimirira uto reBhabhironi raizoshandiswa naJehovha.
Ezekieri akaudzwawo kuti avake karusvingo,
aunganidze murwi wekukomba chidhina chacho, uye kuti agadzire zvekugumurisa masvingo. Aifanira kuzoisa zvinhu izvi zvakakomberedza chidhina chacho. Zvinhu izvi zvaimirira zvombo zvehondo zvaizoshandiswa nevavengi veJerusarema pakurikomba uye pakurirwisa. Kuti aratidze kuti masoja emuvengi aizenge akasimba sesimbi, Ezekieri aifanira kuisa gango resimbi kana kuti ndiro pakati pake neguta. Akabva atarisa guta racho akatsamwa. Zvese izvi zvaitwa naEzekieri zvaiva chiratidzo kuimba yaIsraeri chekuti zvinhu zvavaisambofungira zvakanga zvava kuda kuitika. Jehovha aizoshandisa uto remuvengi kuti rikombe Jerusarema, guta rinokosha revanhu vaMwari, guta rine temberi yaMwari. Ndima 5 mubvunzo. Tsanangura kuti Ezekieri akainzanisira sei zvaizoitika kuvagari vemuJerusarema. Kutambura kwevagari vemuJerusarema. Jehovha akaudza Ezekieri kuti, tora gorosi, bari, beans, nyemba, mapfunde, nespered imwe mando yegorosi, wozvibikisa chingwa. Uye zuva rega rega,
uchaira zvekudya zvinorema mashekeri 20. Jehovha akazotaura chikonzero chacho achiti, ndiri kuita kuti zvekudya zvipere. Ezekieri 4:9-16. Apa Ezekieri akanga asiri kumirira uto reBhabhironi, asi vagari vemuJerusarema. Zvaiitwa nemuprofita izvi zvairatidza kuti panguva yaizokombwa guta, zvokudya zvaizoenda zvichipera. Pazvaizoitika, chingwa chaizobikwa nemusanganiswa wezvinhu zvisingawanzosanganiswa pakubika chingwa, zvichiratidza kuti vanhu vaizongodya chero zvavaizowana. Nzara yacho aizoruma vanhu zvakadini. Achiita seari kutaura kuvagari vemuJerusarema, Ezekieri akati, vana baba ari pakati pako vachadya vanakomana vavo, uye vanakomana vachadya vana baba vavo. Vakawanda vaizotambura nekuda kwemiseve inouraya yenzara, uye vanhu vaizoonda. Ezekieri 5:10-16. Ndima 6 muvhunzo A. Ezekieri aimiririra mati api maviri panguva imwe chete. Muvhunzo B. Murayiro waMwari wekuti Ezekieri ayere vhudzi uye ari kamure kamure unoratidzei? Kuparadzwa kweJerusarema nevanhu varo. Panguva ino, pakuenzanisira uku kwemuprofita, Ezekieri aimirira matii maviri panguva imwe chete. Divi rekutanga ari kuratidza zvaizoitwa naJehovha. Jehovha akamuudza kuti, tora bakwato rakapinza urishandise sechiso chekugeresa. Ezekieri 5:1-2 inoti, zvino iwe mwanakomana wemunhu, tora bakatwa rakapinza urishandise sechiso chekugeresa. Gera musoro wako nendebvu dzako. Wotora vhudzi racho woriyera pachikero uchiriisa muzvikamu zvikamu. Uchapisa chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvevhudzi racho muguta pachapera mazuva ekukomba. Uchabva watora chimwe chikamu, wochidimbura-dimbura nebakatwa kumativi ese eguta. Uye uchamwaya chikamu chekupedzisira chevhudzi racho mumhepo, uye ndichavhomora bakatwa rekuvadzingirira. Ruoko rwaEzekieri rwainge rakabata bakatwa rwaimirira kutonga kwaJehovha chansa uto reBhabhironi. Divi rechipiri. Ezekieri ari kuenzanisira zvinhu zvaizoitika kuvaJudha. Jehovha akati kwaari, gera musoro wako nendebvu dzako. Kugera kwakaita Ezekieri musoro wake kwairatidza kurwiswa uye kutsvairwa kwaizoitwa vaJudha. Uyewo mashoko aakaudzwa ekuti, tora vhudzi racho reera pachikero uchirisa muzvikamu zvikamu, aireva kuti Jehovha aizozadzisa mutongo wake waakapa Jerusarema, nemazvo uye zvakarongeka, kwete zvachero. Ndima 7 mubvunzo. Nei Jehovha akaudza Ezekieri kuti akamure vhudzi rake kuti rwezvikamu zvitatu, uye kuti aite nechikamu chimwe nechimwe zvakasiyana nezvaaiita nezvimwe? Nei Jehovha akaudza Ezekieri kuti akamure vhudzi raakanga aveura kuti rwezvikamu zvitatu, uye kuti aite nechikamu chimwe nechimwe zvakasiyana nezvaaiita nezvimwe? Ezekieri 5:7-12 inoti, saka zvanzi nachangamireshe Jehovha, nekuti mainetsa kupfuura marudzi akakupoteredzai, uye hamuna kufamba nemirayiro yangu kana kuita zvandakataura mumitongo yangu, asi makatevera mitongo yemarudzi akakupoteredzai. Zvanzi nachangamireshe Jehovha, ndiri kukurwisa iwe guta, uye ini pachangu ndichaita zvandakakutongera, marudzi ese akatarisa. Ndichakuitira zvandisati ndamboita uye zvandisingazomboitizve, nemhaka yemabasa ako ese anosemesa. Saka vana baba ari pakati pako vachadya vanakomana vavo, uye vanakomana vachadya vana baba vavo, uye ndichapa mutongo pakati pako, ndoparadzira vamwe venyu vese vasara kumativi ese. Saka neupenyu hwangu, ndizvo zvinotaurwa nachangamireshe Jehovha, nekuti wakasvibisa nzvimbo yangu tsvene nezvidhori zvako zvese zvinonyangadza, nemabasa ako ese anosemesa, ini ndichakurambawo. Ziso rangu harizonzwi urombo, uye handizonzwi tsitsi. Chikamu chako chimwe chete pazvitatu chichafa nedenda kana kupera nenzara. Chimwe chikamu chacho chichaurayiwa nebakato kumativi ako ose. Uye ndichaparadzira chikamu chekupedzisira kumativi ese, uye ndichavhomora bakatwa rekuvadzingirira. Ezekieri akapisira chimwe chikamu chacho muguta, achiratidza vanhu vakanga vakatarisa kuti vamwe vagari vemuJerusarema vaizofira muguta racho. Akashandisa bakatwa kudimbura-dimbura chimwe chikamu chefudzi racho kumativi ese eguta, achiratidza kuti vamwe vagari vemo vaizourayirwa kunze kweguta. Akaparadzira chikamu chekupedzisira chefudzi racho kuchitorwe nemhepo, achiratidza kuti vamwe zvevagari vemo vaizoparadzirwa kunyika dzakasiyana-siyana, asi bakatwa raizovadzingirira. Saka kwese kwavaizoenda, vaisazova nerugare. Ndima 8, mufunzo A. Nei kuenzanisira kwakaitwa naEzekieri kwaiti ipei vanhu tariro? Mubvunzo B. Mashoko eprofita ekuti pave nerimwe vhudzi shoma raisara akazadziswa sei? Asi kuenzanisira kwakaitwa naEzekieri kwaiti ipei vanhu tariro? Jehovha akaudza muprofita Ezekieri zvekuita nerimwe vhudzi raakanga aveura achiti, torawo rimwe vhudzi shoma woriputira nguo yako. Ezekieri 5, verse 3. Zvaakaudzwa izvi zvairatidza kuti vamwe vaJudha ashoma vaizopararira pakati pemamwe marudzi vaizosiyiwa vari vapenyu. Rimwe bvudzi shoma raimirira dzimwe nhapwa dzaizodzokera kuJerusarema pashure pemakore 70 dziri muBhabhironi. Mashoko aya oprofita akazadziswa here? Hongu, pashure pemakore akati kuti vaJudha vabuda muBhabhironi mavainge vakatapwa. Muprofita Hagai akataura kuti vamwe vaJudha vakanga vakapararira vakadzokera kuJerusarema. Kwaiva nevaya vainge vakwegura vakaona imba yekare, temberi yaSoromoni. Ezra 3, verse 12. Jehovha akava nechokwadi chekuti kunamata kwakachena kwachengetedzwa sezvainge avimbisa. Tichazodzidza zvakawanda nezvekudzorora kwekunamata kwakachena muchitsauko 9 chebhuku rino. Uprofita uhu unotiudzei nezvezviitiko zviri mberi? Ndima 9 ne10 mubvunzo. Kuenzanisira kwouprofita kwaEzekieri kunoteuchidza nezvezviitiko zvipi zvikuru zvakataurwa zvichaitika mune ramangwana redu? Zviitiko zvakaenzaniswa naEzekieri zvinoteuchidza nezvezviitiko zvinokosha zviri mberi zvakagara zvataurwa neshoko raMwari. Zvimwe zvacho ndezvipi? Sezvakaitika kuguta reJerusarema, Jehovha achashandisa hurumende dzevanhu kuti dziite zvinhu zvisingatarisirwe, kuparadza masangano ese zvitendero zvenhema panyika. Sezvakanga zvakangoitawo kuparadzwa kweJerusarema, uko kwaiva dambudziko rakasiyana nemamwe. Kutambudzika kukuru uko kunosanganisira hondo yaAmagedhoni kuchava chinhu chamboitika kubvira pakutanga. Ezekieri 7, verse 5 uye Mateo 24, verse 21. Shoko raMwari rinotiratidza kuti vamwe vatsigirwa chitendero chenhema vachapona pachaparadzwa masangano ezvitendero. Nekutya, vanhu ivava vachabatana nevamwe vakasiyana-siyana vanenge vachitsvaka kwekuwanda. Izvi zvinoteuchidza zvakaitika kuvagari vemuJerusarema vakapona parakaparadzwa, vakaita sevapararira mumhepo. Sezvataona mundima ya 7, kunyange zvazvo vakamborarama kwekanguva, Jehovha akavhomora bakatwa rekuvadzingirira. Ezekieri 5, verse 2. Ndizvo zvichaitikawo kuvanhu vaya vanenge vachiita sevapona vomhanyira kunowanda. Pasinei nekwavanenge vahwanda, havazokwanisi kunzvenga bakatwa raJehovha. PaAmagedhoni, vachaurayiwa pamwe chete nevamwe vese vakaita sembudzi. Ndima 11 ne12 mubvunzo A. Kunzwisisa kwatava kuita uprofita waEzekieri wekukombwa kweJerusarema kunoita kuti tione sei ushumiri mazuva ano? Mubvunzo B. Basa redu rekuparidza neshoko ratinoparidza zvinogona kuzochinja sei? Kunzwisisa kwatinoita uprofita uhu kunofanira kuti tione sei basa redu rekuparidza uye nguva yasara yekuti tiriite? Kunoita kuti tiite zvese zvatinogona iye zvino pakubatsira vanhu kuti vave vashumiri vaJehovha. Nechikonzero chei? Tasarwa nenguva shoma yekuti tiite kuti vanhu vemarudzi ese vave vadzidzi. Mateo 28, verse 19 ne20. Shamu, iyo nomirira hurumende dzenyika, paichatanga kurova chitendero chenhema, tinenge tisaparidzi mashoko ekuponeswa kwevanhu. Panyaya yekuzivisa mashoko akanaka, tichaita sembeveve, sezvakangoita Ezekieri paakava mbeveve, kana kuti paakambomira kuparidza panguva yaiita ushumiri wake. Pashure pekuparadzwa kwechitendero chenhema, vanhu vachaita sevari kutsvaka chiratidzo kumuprofita, asi hapana mashoko avachapiwa ekuti vangapona sei. Ezekieri 7, verse 26. Nguva yekuti wawane mashoko iwayo uye yekuti vave vadzidzi vaKristu inenge yatopfuura. Asi basa redu sevaparidzi harisi kuzomira. Nei tichidaro? Panguva yekutambudzika kukuru, tinogona kutanga kuzisa mashoko ekutongwa kwevanhu. Uye mashoko acho anenge akafanana nedambudziko rechibvura mabwe. Mashoko iwaya anyatsoradza kuti nyika ino yakaipa yava kuguma. Tarisai kuguma kuri kuuya. Ndima 13 mubvunzo. Nei Jehovha akaudza Ezekieri kuti arare nedivi rake rekuruboshwe, ozorara nedivi rake rekurudyi. Ezekieri haana kugumira pakutaura nezvekuti Jerusarema raizoparadzwa sei. Asi akainzainzirawo kuti zvaizoitika rini. Ezekieri akaudzwa naJehovha kuti arare nedivi rekuruboshwe kwemazuva 390 uye nerutivi rwekurudyi kwemazuva 40. Zuva rimwe nerimwe raimirira gore. Ezekieri 4 verse 4 kusvika ku6 inoti: Ubvo warara nerutivi rwako rweruboshwe, waisa kukanganisa kweimba yaIsraeri pauri. Uchatakura kukanganisa kwawo kwemazuva ucharara nerutivi. Ndichakutemera mazuva 390, ayo akainzana nemakore ekukanganisa kwavo, uye uchatakura kukanganisa kweimba yaIsraeri. Unofanira kuapedza. Ucharara kechipiri nerutivi rwako rwerudyi, uye uchatakura kukanganisa kweimba yaJudha kwemazuva 40. Zuva rimwe chete richiva gore. Zuva rimwe chete richiva gore. Ndizvo zvandakusarudzira. Kwenzanisira uku, zvimwe kwaingoita kwemaawa pazuva, kwairadza gore chairo raizoparadzwa Jerusarema. Makore 390 kutadza kuvaIsraeri anofanira kunge akatanga mugore ra997 BCE, gore rakapatsanirwa umambo hwemadzinza 12 kuva umambo huviri. Makore 40 kutadza kweJudha anofanira kunge akatanga muna 647 BCE, gore rakapiwa Jeremia basa rekuva muprofita kuti ayambire umambo hweJudha nemashoko ainyatsoradza pachena kuti vaizoparadzwa. Saka nguva dzacho mbiri dzaizoguma mugore ra607 BCE, gore rakaparadzwa Jerusarema sezvakagara zvataurwa naJehovha. Mashoko emuzasi anoti: Kubvumira kwakaita Jehovha kuti Jerusarema riparadzwe kwakanga kusiri kungoranga madzinza maviri aJudha chete, asiwo madzinza gumi evaIsraeri. Ona bhuku raInsight on the Scriptures Volume 1, page 462, pamusoro wakanz, Chronology, from 997 BCE to Desolation of Jerusalem. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Ndima 14, mubvunzo A. Ezekieri akaradza sei kuti aiva nechivimbo chokuti Jehovha aizoita zvaakavimbisa panguva yacho chaiyo? Mubvunzo B. Chii chaizoitika Jerusarema rava kuda kuparadzwa? Ezekieri paakapiwa uprofita hwemazuva 390 nemazuva 40, anogona kunge asina kunzwisisa gore chairo raizoparadzwa Jerusarema. Asi gore rekuparadzwa kwacho paraiswedera, aiyambira ayambirazve vaJudha kuti mutongo waJehovha wakanga uchiuya. Aizivisa kuti kuguma kwazosvika pauri. Ezekieri 7 verse 3 inoti: Kuguma kwazosvika pauri, ndicharegedzera kutsamwa kwangu pauri, uye ndichakutonga zvinoenderana nenzira dzako, ndoita kuti uzvidavirire pamabasa ako ose anosemesa. Verse 5 kusvika ku10 inoti: Zvanzi nachangamireshe Jehovha, inzwai, kune dambudziko riri kuuya, dambudziko rakasiyana nemamwe. Kuguma kuri kuuya, kuguma kuchauya, kuchamuka kuuya pamuri. Tarisai, kuri kuuya, nguva yako yasvika, iwe mugaro munyika. Nguva iri kuuya, zuva racho rava pedyo. Mumakomo mune kuvhiringidzika kwete kushevedzera nemufaro. Pasina nguva ndichadururira hasha dzangu pauri, uye ndicharegedzera kutsamwa kwangu kwese pauri. Ndichakutonga zvinoenderana nenzira dzako, ndoita kuti uzvidavirire pamabasa ako ese anosemesa. Ziso rangu harizonzwi urombo, uye handizonzwi tsitsi. Ndichaunza pauri zvinoenderana nezvawakaita, uye uchatambura nemhaka yemabasa ako anosemesa. Muchabva maziva kuti ini Jehovha ndiri kukurovai. Onai zuva racho riri kuuya, nguva yako yasvika. Shamu yatumbuka uye kuzvikudza kwatungira. Ezekieri akanga aine chokwadi chakazara chekuti Jehovha aizoita zvaakavimbisa panguva yacho chaiyo. Muprofita wacho akataurawo zvaizoitika Jerusarema rava kuda kuparadzwa achiti: Pachauya dambudziko pamusoro pedambudziko. Zvitwe izvozvo zvaizoita kuti pave nenyonga nyonga pamagariro evanhu, panyaya dzekunamata uye pautongi hwacho. Ezekieri 7, verse 11 kusvika ku-13 uye verse 25 kusvika ku-27. Ndima 15 mubvunzo. Mashoko api pauprofita waEzekieri akatanga kuzadziswa kubvira muna 609 BCE. Makore mashomanana Ezekieri aprofita nezvekuparadza kweJerusarema, uprofita wacho wakatanga kuzadziswa. Muna 609 BCE, Ezekieri akaudzwa kuti Jerusarema rakanga ratanga kurwiswa. Pazvakaitika, boso rakaridzwa kuti vanhu vauye kuzodzivirira guta ravo. Asi zvakanga zvambotaurwa naEzekieri, hapana akaenda kunorwa. Ezekieri 7, verse 14. Vagari vemuJerusarema havana kuungana kuti varwe neBhabhironi. Vamwe vaJudha vanogona kunge vakafunga kuti Jehovha aizovarwira. Akanga ambozviita vaAsiria pavaida kurwisa Jerusarema. Ngirozi yaJehovha ikaparadza mauto avo akawanda. Asi rwendo runo hapana ngirozi yakaya kuzobatsira. Pasina nguva, guta racho rainge rakakombwa rakanga rava kuita kunge mudziyo wokubikira wakaiswa pamoto. Uye vagari vemo vakanga vaita kunge nhindi dzenyama dziri kubikwa. Ezekieri 24, verse 1 kusvika ku-10. Pashure pemwedzi 18 rakakombwa uye vanhu vachitambura, Jerusarema rakaparadzwa. Zviunganidzirei pfuma kudenga. Ndima 16 mubvunzo. Tingaradza sei kuti tinovimba kuti Jehovha anoita zvinhu panguva chaiyo? Tinodzidzei pachikamu icho uprofita waEzekieri? Chine zvachingatibatsira here pashoko ratinoparidza muushumiri uye pakusagamuchirwa kwaringaitwa nevanhu vatinoparidzira? Jehovha akatosarudza nguva yekuparadza chitendero chenhema, iyo yatova pedyo, uye paachazviita, acharadzazve kuti anoita zvinhu panguva chaiyo. Hatizivi zuva racho chairo, asi kungofanana naEzekieri, tinoramba tichiita basa ratakaudzwa rekuramba tichiyambira vanhu nemashoko ekuti kuguma kwazosvika pauri. Nei tichifanira kutaura shoko iroro taritaurazve? Chikonzero chacho chakafanana nechaiita kuti Ezekieri aramba achiparidza. Mashoko emuzasi anoti, cherechedza kuti mavhesi matatu chete, pana Ezekieri 7, verse 5 kusvika ku-7, Jehovha anotaura kanokwana ka-6 nezvekuuya. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Vanhu vakawanda vaiziisa uprofita hwaMwari hwekuparadza kweJerusarema vaisazvibvuma. Asi nekufamba kwenguva, vamwe vaJudha vainge vatapwa kuBhabhironi vakaratidza kuti vaiva nemwoyo yakarurama uye vakadzokera kunyika yavo. Ndizvowo zviri kuitika mazuva ano. Vanhu vakawanda vanoramba kuti nyika ino ichaguma. Kunyange zvakadaro, kusvikira nguva yekuti vanhu vagamuchire mashoko aMwari yapera, tinoda kubatsira vakavimbika kuti vawane mugwagwa unoenda kuupenyu. Ndima 17 mubvunzo. Zvinhu zvichafamba sei panguva yekutambudzika kukuru? Uprofita waEzekieri unotiyeuchidza kuti nguva yekuparadzwa kwemasangano ezvitendero zvenhema paichasvika, vanhu vemachechi acho havasi kuzoenda kunorwa kuti vadzivirire chitendero. Panzvimbo pezvo, pavachaona kuti hapana ari kuvanzwa chema achiti, "Ishe, Ishe," maoko avo achapera simba uye vachadedera. Ezekieri 7, verse 3, 14, 17 ne-18. Ndezvipi zvimwe zvavachaita? Ezekieri 7, verse 19 kusvika ku-21 inoti, vachakanda sirivha yavo mumugwagwa, uye goridhe ravo richavasemesa. Sirivha yavo kana goridhe ravo hazvizokwanisi kuvanunura pazuva rekushatirwa kukuru kwaJehovha. Havazoguti, uye havazozadzi matombo avo, nekuti chava chinhu chinoita kuti vakanganise. Vaidada nekunaka kwezvishongo zvavo, uye vakazvigadzirisa zvifananidzo zvavo zvinosemesa, izvo zvidhori zvavo zvinonyangadza. Ndosaka ndichaita kuti chive chinhu chinovasemesa. Ndichazviisa mumaoko evanhu vekune imwe nyika, kuti vazvitore nechisimba, uye kuvanhu vakaipa panyika kuti vazvipambe, uye vachazvisvibisa. Jehovha anoti, vachakanda sirivha yavo mumigwagwa. Mashoko aya akaudzwa nemuJerusarema anonyatsiradza zvichaitikawo panguva yekutambudzika kukuru. Panguva iyoyo, vanhu vachaona kuti mari haikwanisi kuvaponesa padambudziko riri kuuya. Ndima 18 mubvunzo. Tinodzidzei muprofita waEzekieri nezvekuziva zvatinofanira kukoshesa. Uri kuona zvatinodzidza here pachikamu ichi cheuprofita waEzekieri? Tinofanira kuziva zvatinofanira kukoshesa. Imbofunga izvi. Vanhu vemuJerusarema vakatozochinja zvavaikoshesa pashure peunge vaona kuti mugumo wavo neweguta ravo wakanga wasvika, uye kuti pfuma yavo yakanga isingazovaponesi. Vakarasa zvinhu zvavo ndokutanga kutsvaka chiradzo kumuprofita, asi vainge vadya manonoko. Ezekiel 7 verse 26. Isu takasiyana navo pakuti tinonyatsoziva kuti mugumo wenyika ino yakaipa wasvika. Saka kutenda kwatinoita zvakavimbiswa naMwari kwakaita kuti tizive zvekukoshesa muupenyu. Ndokusaka tiri kuzviunganidzira pfuma kudenga, iyo inogara nekusingaperi uye isingazombofi yakakandwa mumigwagwa. Mateo 6 verse 19-21 inoti, regai kuzviunganidzira pfuma panyika, pane chitema machira, nengura zvinodya, uye pane mbavha dzinopaza dzoba. Asi zviunganidzirei pfuma kudenga, kusina chitema machira, kana ngura zvinodya, uye kusina mbavha dzinopaza dzoba. Nekuti pane pfuma yako, ndipo pachavawo nemoyo wako. Verse 24 inoti, hapana munhu anogona kushandira vana tenzi vaviri, nekuti anogona kuvenga mumwe oda mumwe wacho, kana kuti acharamba achida mumwe ozvidza mumwe wacho. Hamungagoni kushandira Mwari pamwe chete nepfuma. Ndima 19 mubvunzo. Mashoko eprofita waEzekieri anotibatsira sei mazuva ano? Muchidimbu, tinobatsirwa sei neuprofita waEzekieri wokuparadzwa kweJerusarema? Unotiyeuchidza kutasarwa nenguva shoma yekuti tibatsire vamwe kuvavashumiri vaMwari. Saka tinoita basa rekuita vadzidzi chiziva kuti nguva yapera. Tinofara chaizvo vanhu vane mwoyo yakarurama pavanotanga kunamata baba vedu Jehovha. Asiwo, kune vayasingasviki pakutora danho iri, tinoramba tichivayambira nemashoko aEzekieri aakaudza vanhu vemunguva yaakararama achiti, kuguma kwazosvika pamuri. Ezekiel 7 verse 3. Ticharambo tichivimba naJehovha, uye tichikoshesa kunamata kwakachena kupfuura zvimwe zvese muupenyu. Wadzidzei nezvekunamata kwakachena. 1. Zviitiko zvakaenzaniswa naEzekieri zvinoteuchidza nezvezviitiko zvipi zvinokosha zvakagara zvataurwa neshoko raMwari nezveramangwana redu. 2. Maitiro akaita Ezekieri basa raakapiwa naJehovha rekuparidza achiyambira vanhu anoita kuti uone sei ushumiri. 3. Neuprofita watadzidza muchitsauko chino uchikwanisa kukubatsira kuongororazve zvaunokoshesa uye ndezvipi zvawakatochinja muupenyu wako.